la kuchana ngura nyaye typhoid chirwere chemanyoka chatirikunzwa kuti chichiri kokugweru chinogona kunge chiri mudzimwe nzvimbo futi dzemuZimbabwe chirwere chemanyoka ichi chinouya ne kusaita utsanana patinoenda kuzvimbudzi patinoenda kuzvimbudzi tinokurudzira kuti vanhu vageze maoko nemvura ine sipo kana wasina sipo woshandisa madota asi vanofanira kugeza maoko wasati wabata chikafu zvakare tinoti vanhu gezai maoko mugeze chikafu chenyu especially mavegetables nemvura yakanaka yakachena ndinoziva kuti kazhinji munzvimbo dzedu dzemumatowni mvura inonetsa nekuti tinomirira mvura inouya mumatepi mvura yacho isipo saka tinokurudzira especially vanhu vari mumatowni edzai neparinogona kuti muite mvura yenyu yamunozvichengetedza personal hygiene nekuti zvirwere zvemanyoka hazvisarudziba kuti nekuti nii ndinogara kwakanaka ndine bhoho rangu saka manyoka handimaiti typhoid handiiti ukanzwa kuti uri kutemwa nemusoro uri kupisa mwiri uri kuita manyoka yambiro yandingaiti ndeyekuti wanhu endai kumakliniki munotarisa kuti angori manyoka nje here kana zviya chirwere chetyphoid
chirwere chetyphoid ichi chinoratidza nekuita sei
kazhinji kacho munhu anotanga kuita manyoka anenge apisa muwiri manyoka acho dzimwe nguva anenge aine chiropa mukati but ukangoita manyoka nyange usina kunzwa musoro kana kupisa mwiri unotongoziva kuti izvinezvi tiri panguva yatiri iyi its called an epidemic alert saka zvinoreva kuti unenge uine chance yekuti pamwe uri munhu anechi ane typhoid iri kutaurwa
munoyambira kuti vanhu vaite sei kana vachinge vaona kana vafungira ivo kuti vabatwa nechirwere ichi
zvakanaka ndezvekuti makliniki edu vashandi vanoshanda kumakliniki vane training yakasimba yekubatsira vanhu nenyaya yezvirwere zvemanyoka nekuti takambozviita takamboita kolera gore riya rakauraya vanhu vakawanda saka vanhu vese vanoshanda mumakliniki vane training yakanaka saka ndinovimbira vanhu kuti tambai kumhanya kumakliniki ngatisamirire kuti yowendamirirani first thing kuenda kukliniki vane matest avanoita vane kubatsira nemadhiripi kwavanoita kuti chirwere chisaite sei chisapararire muvanhu
zvii zvinonyanyokonzera chirwere ichochi
utsanana hwedu mumagariro edu nemararamiro edu dunga munhu ndozvinokonzeresa zvirwere zvetyphoid nekuti chirwere ichi pachirungu chinonzi communicable disease zvinoreva kuti chinofararira kuti inini ndinacho wese munhu wandinofamba nechimhorosa ndiri kumutapurira chirwere chiyachi saka ndinoziva kuti vanhu vanovanzonzi kana nguva yetyphoid imbomirai kuita sei kushekana maoko kumhorosana nemaoko nekuti hauzivi kuti munhu waunomhorosana naye akageza maoko here kana kuti ane paasirira pamwe ashayiwa sipo pamwe ashandisa mvura yemucup nekuti mutepa aisi kuita sei haisi kubuda so we can first of all refrain from handshaking kungodya chikafu chisina kugezwa especially mafruits and vegetables ngatiregedei uyezve tikakwanisa kuzoti personal hygiene yekuenda kuzvimbuzi I think tinofanirwa kuita sei kuita more careful kechifondi ngati storage of water nekuti mvura yedu haisi kubuda every day mumateps muzimbabwe tinoti vanhu vanenge vaine mvura yavo yavanenge vakastowa mudzimba mvura iyoyo ngaichengetedzwe zvakanaka make sure kuti mune container yakachena yakavharwa yekuti munoti mvura yekugeza iri kwayo yega mvura yemukicheni inenge iri kwayo yega musavhenganisa maUses mapepos emvura iyoyo